manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 25 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Africa inofanirwa kuzviriritira. Kambani yemasaita yeStarlink yekuAmerica inopiwa mvume yekushanda muZimbabwe danho ratambirwa nevakawanda. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekubatana kwedunhu iri reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Africa inofanirwa kurwisa kuti izvigadzirire yoga zvinhu zvainoda uye kuzviwanisa chikafu. VaMnangagwa vatiwo upfumi hweAfrica unofanirwa kukura kuburikidza nekuve nevashandi vakawanda vemazera anoshanda. Vaimbo vemutungamiri weTripleC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekukorokotedza vana veAfrica pazuva iri vachiti remangwana reAfrica riri mumaoko avo vana vemuAfrica. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unoremekedza nhaka yeAfrica uye America inotarisira kusimbisa ukama hwayo nenyika dzemuAfrica uchiti budiriro yeAfrica ibudiriro yepasi rose. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti zuva iri riri kucherechedzwa dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seDRC, Sudan neMozambique dziri muhondo uye kodzoro dzevanhu vemuAfrica dzichienderera mberi nekutyorwa munyika dzakawanda izvo zvinopesana nechinangwa chezuva iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Izuva raikurudzira kurwirwa kworusununguko munyika yoga yoga. Saka tinoti nazvineiko zvinhu zvatiri kutaura kudai, chinonzi rusununguko chii hazvaireva kungopidigura hurumende dzakaiswa neupambe pfumi hwavachena chete. Zvaireva kuti kubvisa upambe pfumi hwavachena tounza rusununguko nemitemo yerudzi rutema neutongi hwejekerere hunosarudzwa navanhu. Zvino iyo iyi chinangwa ichochi hachisati chasvika girigirigege kuti chinge chiri chinonzi Africa yasununguka.
Sei madaro Dr. Zembe?
Nokuda kwokuti nhasi uno tiri kuona kuti nyika zhinji dzomuAfrica dziri kutongwa noutongi hwechidzvanyirirwe vanhu rudzi dzomuAfrica. Nyangwe tikatarisa muno muZimbabwe tiri kuona zvino kuti nhamo yashura mari yerudzi rwemuAfrica rwedu rwechitema rwaparara. Ruri kuparara nenhamo yokushaiwa mabasa, nhamo yokushaiwa mishonga, nhamo yokushaiwa zvoupfumi hwenyika, nhamo yokushaiwa zvipatara, nhamo yokushaiwa kunyari dzidzo dzavana muzvikoro noutano, zvose zviri kuramba zvichishayikwa nevanhu vatema muZimbabwe. Saka naizvozvo Africa Day iri kuyeudzirazve zvakare rudzi rwese rweZimbabwe nerwomuAfrica kuti tirambe tichingorwira rusununguko, kodzero dzavanhu noutongi hwakasununguka hwejekerere.
Pane vari kuchema kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo Africa iri kutorerwa upfumi hwayo zvikuru nenyika dzekumawirira nedzekumabvazuva idzi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiiti kwechi?
Tiri kubirwa pfuma yedu iko zvino yezvicherwa, tiri kubirwa pfuma kana yomaindastiri imomo nedzinyika dzakaita sana Russia, China nana France. Nendava yekuti nyika idzodzi dzava kuuya zvekuita zvakamboitwa na idzo dzinyika idzi dzokumavirira saka hapana chanakira rudzi rweAfrica ruri kutoitwa varombo nenyaya yavava vauya zvekupamba vachiita zvekupa mbwire mbwire kana kuti zvokuunza uori hwoutongi hwoudzvanyiriri saka dzine dzisinei nekodzero dzevana vemuAfrica.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunhare kwaGutu kumasvingo neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vapakambani yekuAmerica yemasaisai yeStarlink mvumo yekuti ishande muZimbabwe. Izvi zvinotevera kunyorera kwakaitwa nekambani iyi kuPortrals ichitsvaga rezinesi rekuti ibvumidzwe kushanda iri munyika. Mumashoko avo avazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter, vaMnangagwa vati kambani yeStarlink ichange ichishanda nekambani yemunyika yeIMC Communications Private Limited. Sangano renhau reZim Live rinoti kambani yeIMC Communications Private Limited ndeyamuzvina bhizimusi waWeekno Chivayo. Studio 7 yaedza kubata vachivhayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi nhare yavo yanga isingaiti. Starlink ikambani yamuzvina mari vaElon Musk vekuAmerica ichishanda iri pasi pekambani yavo huru yeSpaceX. Asi vamwe vanoti izvi zvaitwa navaMnangagwa zvekuzivisa kuti vapa rezinesi kukambani iyi zvaifanira kungoitwa nePortrals sezvo iri iyo ine masimba ekusarudza makambani kana vekupa marezinesi, zvichireva kuti kupindira kwavaMnangagwa kunenge kwoita sekunge vashandisa masimba avo ekuve mutungamiri wenyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika kana rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha.
Chinhu chihombe chaizvo chaitwa muZimbabwe naPresident Mnangagwa kuti vabvumire kambani yeStarlink kuti inge ichipuwa raisenzi rezinesi rokuti inge ichishanda muZimbabwe, nokuti kambani iyi ndiyo kambani hombe yezvamaindaneti zvamatandemutande pasi rose, zvekare ichizvitutumadza kuti inopa maservices ayo ematandemutande eindaneti aya akati dzakei kudarika makambani ose. Saka zvinhu zvingangofadza vamabhizinesi, zvinhu zvingangofadza vanhu vomuZimbabwe zvekare kuti vaakuzowana indaneti yakachipa.
Iko kupinda kweStarlink munyika kunosiyawo papi makambani emunyika agara achipa masaisai muZimbabwe?
Handioni makambani omunyika ari kuita zvamasaisai achinge achizobuda mubhizinesi kana achitungamirirwa navatungamiriri vanenge vakadzidza mabasa avo, nokuti kuuya kunoita vanokukwidza tingati makombetita mubhizinesi roga roga handikutsva. Vanofanira kunge vakazvigadzirira vamabhizimusi kuti nguva ipi neipi zvayo panogona kuuya umwe unokukwidzana navo, ende havana ndingati control yokuti uchauya ndiani kana kuti zvichachinja ndezvipi. Saka handioni kuti makambani anopa zveindaneti muZimbabwe, anotekesa indaneti muZimbabwe angabuda mubhizinesi. Kubuda mubhizinesi kana kushayiwa bhizinesi ndo kungativa kukonewa kwoutungamiriri hwekambani. Hatizvitarisiri kuti zviitike izvozvo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America, tinokupa izvi zvere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gloria Buzuzu. Amai Buzuzu mutungamiri wekambani yeGI Glow inoita zvematsola uyezve nezvemaboreholes kana kuti migodhi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Mukatitsananguriro kuti makafunga sei kutanga kambani iyi.
Takanyanya ndimubva kutanga this business inyaya yekunesa kwemagesi nemvura kuzimbabwe. Ndozvakatanga kuti mubva kuti titange business because in funny time around 2018-2019 magesi akanga achinesa zvisingaiti even nemvura yainesa.
Imi semudzimai munoona zviri nyore here kuti vanhu vakuremekedzei pamabasa amunenge muri kuita?
Zvinotinesei environment yatiri nesociety yatiri kana vasati vazvizwisisa kuti especially when you look at business ratiri rewater even neenergy ibusiness rakanyanyirwa nevanhu vechirume. Saka zvinhu zvichiri kunetsa musociety kuti vanzwisise kuti even vakadzisi ibasa ravanokwanisa kuita.
Saka imi munozvigona sei kuti mukwanise kubhalansa kuita mudzimai nekuchengeta mhuri nekuita zvakare mabhizinisi kune vamwewo madzimai vakateerera kunzoko? Zvinogoneka sei?
Chaunongoda have to be able to manage your time. Ini ndiri mudzimai akaroorwa ndine vana vangu 4. Semudzimai unofanira kungogona kuya kumanija zvinhu zvako. Ende chimwe chinhu chinonyanyobatsira ndechekudzidza kudzerekeka kuti kumba unenge uine mubatsiri zvinhu kubata haufani nekuti uda kuita zvinhu zvese kana kunge uchiisa zikano on position kuitira kuti usaite kunge unoita zvinhu zvese. Chinonyanyondibatsira
tiri panyaya iyoyi yekuti munoita mabasa ekuwanikwa muchichera mabhoho nenyaya yesola iyoyi mune muchiita sei?
Tinoita maservices emasolar system. Tinoprovida masolar system both domestic and commercial solar system neavo vari kugara nzvimbo dzisina magesi zvachose kana kuti kune avo vari kunetekana neload shedding ekuti magesi anongouya nguva kuzobhaini. Saka tinooka masolar system anoshanda kunzvimbo dzisina magesi zvachose nekunzvimbo dzevanhu vanenge vachida kuita backup. Ende masolar systems edu ane masaizes akasiyana-siyana and they are affordable. Anoketa for all macustomers anenge achingoda kungoshandisa kana kungoona matv nemalight anogona kungotorawo thesmallest package inoita 600 kana kuti mumwe wada kusumudza zvinhu zvakawanda like mafridges, matv, mawashing machine nezvimwe zvakadaro nemapumps anenge achitorawo package inoenderana. Saka tinongoti tinoprovida masolar system anoketa for domestic use whatever chaunenge uchida kusumudza and also nemacommercial systems kuzvikoro kumafarms for irrigation yes all masolar systems. Then on the board drilling site nemaboard drilling machine nemawater siting machine. Saka mawater siting machine ndiwo muchini uya unotsvaga nzvimbo ine mvura. Saka isu sekambani takainvesta mumagemen machine ekuti anotibatsira kunyatsotsvaga nzvimbo chaiyo ine mvura before tatanga kuchera nekuti chinhu chinorwadza kunyaya dzeboho dzilii kumakastoma kuti kuchera bhoho woshaya mvura. Saka tine mameshini anonyatsobatsira kutsvaga pane mvura tapedza tobva tachera tapedza kuchera tobva tatoisa mapumps acho anodhonga mvura zvese nematengi ekufusesi zvekuti kune vaya vanenge vachienda nzvimbo dzisina magesi kana kuti dzisina water recirculation tiri shop 1 yekuti unotenga zvinhu zvako panzvimbo 1 zvinhu zvako zvinenge zvine warranty. Tinoita futi mapayment terms kune avo vanenge vachida kuisirwa masolar systems asi mari yavo isina kukwana vogona kubhadhara ozvitsipepisira ozopedzisa hako kubhadhara asi uchitoshandisa solar system yako pabhoho unogona kusikisa leza uchibhadhara mbijana mbijana kana mari yako yakwana souya tochera uyezve kana uri musizi sefan uri muno muzimbabwe uri musizi sefan unoita 0% deposit unongofila mafomu tokouya totodhina bhoho 0% deposit zvosine kumasola tozotanga kubata mari kamwedzi kamwedzi
vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamunoita munoshanda muri kunzvimbo dzipi ndedzipi uyezve munobatika papi
nemabranchi muHarare Gweru nemutare tinokwanisa kubatwa panhamba dzinoti +26377265209
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kukurukura nemukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClarice Maduku pamusoro pechirongwa chiri kuitwa nesangano ravo chekugadzirisa mashoko anenge achinzi hasi echokwadi ari kukushwa kune veruzhinji zvikuru kumaruwa.
Kufamba nechirongwa chekufamba nacho kuchipinge sesangano replatform for youth and community development ndichatinotaidza nemuchirungu kuti promoting civic awareness and action to counter disinformation. Chirongwa ichi ndechekugadzirisa mashoko ari kufamba munharaunda asiri kufamba zvakanaka. Mashoko ari kunyanya kukura kunharaunda dzekumaruzevha kana kwatingati kumarural areas. Isu patiri kufamba apa tiri kuedza kuita yatingati counter kutsvaga mashoko aya asiri kufamba zvakanaka kwatingati kumaita identify, tomaita identify, tomaita verify, then tozomaita intercept and combat. Tingashandisa magama matatu atinengeshamba nawo atirikudila nawo kuti tine mashoko anonzi misinformation. Vanhu vari kungofambisa zvinhu zvavanenge vangosangana nazvo kana pangadai pari pamawhatsapp kana kuti pafacebook kana kuti vangonzwawo mumasocial media vangotenderedza pamwe vasingatozivi kuti mashoko ari kufambisa asi echokwadi asachizokanganisa. Poita atinoti disinformation ndevanhu vanotogadzira vanotorarama nekugadzira mashoko avanotsvaga ivo vachida kukanganisira vanhu mararamira vari kuita ngatiwe kuite malicious intent. Posta kuti malinformation yemango mashoko kuti munhu anokwanisa kuti akasangana neinformation yemunhu ingangodai iri yechokwadi ozoishandisa information yekukanganisira munhu. Saa tiri kuona kuti izvi zviri kukanganisa nyaya dzebudiriro nekuti vanhu vazhinji vari kufambisa mashoko vanhu vanenge vasiri kutonyesa kunzwisisa kuti mashoko anganzi echokwadi neatinoti asi echokwadi ndeapi. Saka isu asa redu seplatform for youth and community development kutiedze kuti vanhu vazive kuti mashoko akanaka ndeapi, mashoko asiri echokwadi ndeapi.
Sei makafunga kuparura chirongwa ichi vaMaduku?
Tingati mukushanda kwatagara nechida tanga tichinoti kuti pane gepu rakakura rekuti mashoko ari kushandiswa kazhinji nevanhu vari kumaruzevha vari kumarural areas. Mashoko mazhinji anenge achingouya nemasocial media asiri echokwadi asi vanhu vachitomabhiriva zvekuti muri kuona kuti even patakapedza maelections vanhu vachiri kutaura zvinhu zvisiri kuitika asi vachitoti aiwa ndozvechokwadi. Kapasiti yevanhu vari kumaruzevha yekuti vakwanise kuona izvi chechokwadi isachise chokwadi ishoma shoma. Saka tiri kuona kuti nyaya dzebudiriro zhinji hadzisi kuenda mberi uye mamwe maplatforms atagara tichishandisa anofanira kunge achiendesa budiriro mberi mungadai muri muzvikoro kana kuti mamisangano yelocal governance yaya panenge vanhu vachisangana vachiedza kuti tibatsirane kuti tikusimudzire nharaunda. Misangano yaisi kufamba zvakanaka kana kuti kune vanenge vachizouya vounza information isiri yechokwadi kunyanya vanoita zvematongerwo enyika ndovanongoya votaura zvinhu zvavanenge vachifunga zvokonfusa vanhu. Saka tiri kuona kuti kana tisina kunge tagadzisa nyaya kuti mashoko asine chokwadi timaite intercept timarambidze kuti aramba achienderera mberi nharaunda dzedu zhinji hadzizobudiriri.
Saka imi munozokwanisa sei kuziva kuti mashoko akushwa kana kupakurirwa veruzhinji haasi mashoko echokwadi?
Sesangano replatform for youth and community chatakatanga kuita ndechekutora mayouth atanga vechitageta for this project kwava kuvadzidzisa kuvatraina media literacy training asi iri yekuti vakwanise kuona kuti mashoko asiri echokwadi anooneka ngenjira ipi uye tinokwanisa kumaita kaunda ngenjira ipi. Pataita izvi takavadzidzisa zvinhu zvinosvika gumi asi zvimwe zvacho ndezvekuti kana nyaya inge ya buda munga dae mwuri mwapepa na au kana pa WhatsApp mwecheka kutu sosi yatu ya vakupi pani masosi zando zikana kutu nyai ichiwe ni kwa ikutela nezwei ini kana mashuko kwa tabano zikana nge nyai dozo saka teshila kona dikana nyai sima wa masosi zano shuka matatu kutela nyai yu inu fanangu isi doubt kwa paka kasu nyai no nakiza ino cheke nyeza ya yeah. Inenge ini headline ya kainya kunenge kunakiza ino kuruzela henga wa shifana kumere nga kutarikiza pa headline kwete kungoti wakona headline pano andika mashuwe nga mape paka nagipura vana kuta ungozi kwa headline chete ushenda ni headline ndo ingwe zunu zidati mashoko asire chokwadi arambe echenda mberi
ito chirongwa chenyu chichiri kutambirwa sei neve ruzhinji vama duku
tingari chirongwa iche kurugwisa mashoko asire echokwadi atinuti susu mashoko asire egwinyiso chiri kutambirwa shakanyanyisa
mwena mwengwe masangano ereka na mapazi euru mende amunga dai mchi shanda nao
pa chirongwa iche tukunya ushanda shakanyanya ne ma community radio stations hurumende yaka pa ma community radio stations ma residents akati kuti muno Zimbabwe sekuti kuno kutushanda neve muganga community radio kuti ndiyo imwe ma sources ano trust kwa nenhara unde saka pakaita mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu vanenge vachishandisa radio kuzogadzirisa nekuti radio inenge ichipa yatinoti muchirungu right of reply kana pane mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu aiwa regatinonzwa kuti ku radio kwanzi chi kana munhu akatorwa zvizo poita verification tirikushanda zvakare neve Mr. Zimbabwe then tirikushanda zvakare nemamwewo masangano anoita zvenhau muno munyika akafanana media monitors the Broadcasting Authority of Zimbabwe kushanda zvakare navo mukuti mashoko edu afamba zvakanaka ndo vanenge vachiti parikushanda muma community radio zone angashanda according to my editorial policies
avanga vari mukuru wesangano revechidikire platform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge ne studio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives terere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Muchevedzeri wemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID amai Isobel Coleman vakati remangwana reEurope uye mune dzimwe nzira dzakawanda remangwana repasi rose rinobva muushingi nekutsungirira kwevanhu vemuUkraine. Vakati vanoziva izvi ndosaka America nenyika dzine utongo hwejekerere dzainotsigirana nadzo pasi rose vachiramba vachimira vachitsigira vamwe vavo vemuUkraine. Amai Coleman vakataura mashoko akakosha aya kumusangano wezvebudiriro yehupfumi weKiev Investment Forum. Sehondo yake utsinye isiri pamutemo yaari kurwisa Ukraine, Vladimir Putin haasi kunangana nevanhu vayo chete asi kuti ari kuedza zvakare kuparadza upfumi hwenyika iyi. Amai Coleman vakati America sekuziva kwenyu iri kubatsira nezvombo nerumwe rubatsiro runodiwa neUkraine kuti irambe iri muhondo. Vakati America iri kutarisirawo mberi kune remangwana reUkraine mushure mehondo. Vakati ichishanda kuburikidza neUSAID, America iri kudyara upfumi muUkraine nemuvanhu vayo. Vakati chinhu chimwe chete chakakosha mukumuka zvakare kweUkraine kuve neboka rakazvimirira rakasimba rinokura uye rine utano. Vakati pamwe neupfumi hwenyika hunoumba mabasa kuwedzera zvinotengeswa kunze nekuunza mari dzinobva kumitero. Amai Coleman vakati apo mauto eRussia ari kuedza kuparadza chikamu cheupfumi hweUkraine chinobatsira kuwanisa pasi rose chikafu, USAID iri kushanda nemabhizimusi kuwanira varimi vemuUkraine mbeu nefotereza, matura ekuchengetera zvirimwa nemikana yakachengetedzeka yavanoda yekurima nekutengesa chikafu chavo. Russia iri kurwisa minda yenyika iyi nezvivakwa zvinoita kuti ikwanise kutengesa kunze zvirimwa zvayo. Musi wacho wabvo 1, amai Coleman vakazivisa nezveimwe mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora yekubatsira kuderedza kukanganiswa kwenyaya dzekurima muUkraine nehondo yeRussia nekukurumidza kuwedzera kumutsiridzwa kweupfumi hweUkraine. Vakati kuwaniswa kwemagetsi akawanda kunodikanwa mukushanda kwakanaka kweupfumi. Vakati Putin anozviziva izvozvo ndiko saka ari kuedza kushandisa izvozvo sechombo kuburikidza nekurwisa gwenya remagetsi nenzvimbo dzinobva moto wekudziya. Vakati USAID ichawanisa mari inodarika mamirioni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora yekuti pawanikwe magetsi nekuendesa mberi chirongwa chekushinga nekubatana kana kuti securing power advancing resilience and connectivity icho chichawanisa nechimbi chimbi rubatsiro rwemagetsi kuhurumende yeUkraine mukati memakore mashanu. Mari iyi iri pamusoro peimwe inoda kusvika kubhiriyoni remadhora yawaniswa kare Ukraine neAmerica yakanangana nekuti magetsi aramba akabaka uye magwenya ayo emoto ekudziya aramba achishanda. Michael Coleman vakati America ine chinangwa chimwe chete kwete chekuti Ukraine ikunde muhondo asi kuti ikunde remangwana. Vakati vane chido nechivimbo chekuti vachaona remangwana reUkraine rakagadzirwa nebudiriro nechiremera zvinowaniswa chete neupfumi hwenyika hwakasimba. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemabiko emitambo musvondo rino apo Zimbabwe yave nemurayiridzi mutsva ari kufanira kubata matomu. Panguva imwe chete murayiridzi wechikwata cheDynamos Genesis Mangombe apinda panguva yakaoma. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Shondo rino kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa cheSimba Bora chiri kuchanira Capes United murufaro stadium. Musi uyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana neFC Platinum mumitambo iri kumangwana. Simba Bora iri kupisa ichirairidzwa naTonde Raindiraya oyo akadzingwa basa neDynamos asi kudimbare kwacho vari kuchema vachedzera kuti murayiridzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiiswe basa. Simba Bora iri pachinhano chechishanu maponzi mashanu pasi pemanika Diamonds iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya anoti vari kuda kurova Capes United kuti vadimbure hutungamiri hwemanika Diamonds.
Tambo watakatarisana nawo watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi murayiridzi wemanika Diamonds Jairos Tapera ari kuda kuratidza kuti veZifa Normalization Committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurayiridza chikwata cheMaurias nekurova hwange musagubva stadium mangwana akare. Tapera akapiwa basa reMaurias neZifa neZuro izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti idanho rinofadza.
Idanho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira.
Tapera achange achibatsirwa naTexua Chiragwi naSo Chaminuka Sunday Chidzambwa ari Chipanga Mazano. Asi Mangombe ari pakasiyana naTapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kuFC Platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane. Pamutambo neArenal Movers pakati pesvondo rino vatsigiri vechikwata cheDimbare vaimba kuti ngadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawson Mutambizi vanoti Mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, pull up his socks to get the team. It needs to be revamped.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0, Chegudu Pirates 0, Digita Minerals 0, Ngezi Platinum Stars 2, ZPC Kariba 1, Yaja 0. Herentals 2 till 1-1. Miwe mitambo iruko mangwana uyeze yakamira se izi. Greenfield vs Highlanders. Arenal vs Blauwe Chiefs. Zvichakadaro muri ye aive mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheCapes United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda eZororo Symmetry Park neMuvhuro nenguva dzatu masikati. Matongorere uyo aimbove mukuru wevarayiridzi venhabvu muZifa uyezve akamborayiridza ma Mighty Warriors nema Young Warriors. Akashaika nemswe chitatu Shondo Rino. Ndaka mirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemwe na Chris Gande.
Soku isika disenda baku VOA ndebele.